vabereki vazhinji vanoti zvikoro zvakaudzwa mari yavange vamboudzwa kuti vabhadhare paifanira kuvhurwa zvikoro mwedzi wapera. Zvikoro zvizhinji zvine vana vanogarapo zvakange zvichida mari yaitangira pazviuru makumi mashanu emaRTGS kana kuti 50,000 kusvika pazviuru makumi manomwe emadhora 70,000. Pari zvino zvikoro zvave kuda mari dzinotangira pazviuru makumi mapfumbamwe emadhora 90,000 kusvika pazana nemakumi maviri emadhora 120,000. Kuwedzerwa kwemari iyi kunouya apo vabereki vakawanda vanoti vakatoomerwa nekudhura kuri kuita zvinhu zvinonzi zvakakwira nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana 25%. Sangano rinorwira kodzero dzevatengi reConsumer Council of Zimbabwe kana kuti CCZ rinoti mhuri ine vanhu vatanhatu yaida mari inosvika zviuru makumi mashanu nezvisere zvine mazana maviri nemakumi masere nemana emadhora ERTGS 58,284 muna zvita gore rapera yave kuda zviuru makumi manomwe nemaviri ane mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemanomwe 72,967 RTGS. Mumwe mubereki amai Andres takaedza vati mwana wavo achatadza kuenda kuchikoro nekuti vakaomerwa.
Ini semubereki ane mwana ari kubhodhin zvakandiomera nenyaya dzokukwidzwa kwamafisi. Tanga tichiziva kuti muna January mwana achaenda tabhadhara 75,000 yanga yakatondiomerazve. Iye zvino taakunzi zvikoro zvichivhugwa pavananga vabhadhare 90,000 mari yacho handikwanisi kutoiwana. Kwatinoshanda nditombowedzedze mari asi mafisi ari kukwira. Enda isi fisi chete yatei tichida ipapo kuti mwana aende kuchikoro. Pane mainifoms anodiwa nekumupawo taki yake yekuti aende nayo. Saka mari yacho handitombozivi kuti ndoiwana kupi. Zvinoreva kuti vana vevapfumi ndo vacharamba vachienda kuchikoro. Vevarombo vodzoka kumba vogara.
Vamwe vevabereki vanoshanda muhurumende vanoti mari yavanotambira haina kuwedzerwa nekudaro vari panguva yakaoma. Vashandi vehurumende vazhinji vanotambira mari isingadariki zviuru makumi matatu zvemadhora kana kuti 30,000 RTGS. Mumwe mushandi wehurumende vaHonest Mapingure vanoti zvava kuvaomera kuti varande vachiendesa vana kuzvikoro zvinogarwako nekuti mari yekotoro imwe chete inoda kushandirwa kwemwedzi yakawanda.
Iko zvino takatarira nemihoro yatiri kuwana kubva kuhurumende yedu zvinhu zvakaoma kuti izvezvi vazhinji vana vanga vari kumabhoarding school, asi unozoona kuti fees yebhoarding school iko zvino zvinogona kunge zvisvika kuma 78,000 to 90,000 zvichira kuti mubereki unofanira kukora ruviri kana rutatu kuti akwanise kuva anobhadhara inongova school fees yoga chete. Tikatongotengwa kana yunifomu kana chikafu chemwana chekunochakwanawo zvekuvaraibwa nazvo kuchikoro. Saka isuwo sevabereki kuno kumba tosara futi tichida kudya. Unozoona kuti isu tinenge tine vana vaviri vatatu hazvingorevi kuti tonge tingova ne1 mwana. Vamwe vangu vari kumayunivhesiti hazvino zvatiomera zvototi chero secondary education kuva affordable kwayo kwakutooma nepei dzedu dzisingawedzegwidzi tokuona kuti ticharamba tiri pakutambura tisingambobviri vana vachatorega chikoro.
Vakuru vezvikoro mumasvingo varamba kutaura nestudio 7 vachiti havatenderwi nebazi rezvidzidzo kutaura nevatori venhau. Asi munyori mukuru musangano rinomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads ZINASHU vamunyaradzi majoni vaudza studio 7 kuti mari yechikoro iri kukwidza nenyaya yemutengo yezvinhu iri kukwira munyika.
Kusimbisa nyaya yekuti mafizi akwira kurovera mbambo pasiri ipo nekuti nyaya chaiyo iri pakuti mari yemuno yakapedzewa muto ikabva yashayiwa simba zvekuti mitengo yezvinhu zvinodiwa muzvikoro yakabva yaita muramba mhuru zvinoreva kuti mafizi haangarambi ari paaiva ari munandira wegore rapera. Kuzvipedza izvi kutambirisa vanhu nemadhora ekuAmerica pamwe nekuita mafizi adzikwe kuchishandisiwa mari dzekunje idzodzo. Rangarirai kuti isu vadzidzisi tinavowo vana vanoenda kuzvikoro izvezvi tichibhadharawo mari idzodzo zvisinei nekuti mari dzatinotambira dzave pasi pasi kana zvikaenzaniswa nepadzaiveri mugore ra2018.
Studio 7 yakadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo munyika vataungana ndoro kuchinzwe divi rehurumende panyaya iyi sezvo nhare yavo yanga yakadzima. Asi vachitaura nevatori venhau munguva pfupi yapfuura vandoro vakati zvikoro hazvifaniri kukwidza mari zvisina mvumo kubva kubazi ravo. Vanhu vanoona nezvekufambisa kwemabasa muhofisi yeCCZ mumasvingo vadhumisa nemunguchini vati kukwira kwezvikoro kuri kuwedzera marwadzo kuvabereki avo vari kutadza kuwana mari inodiwa nemhuri pamwedzi.
Sesangano rinomirira kodzero dzevatengi shokushushikana nemafizi akachajiwa nemabhoarding schools tukona kutona average mabodi scores are charging more than 50,000 RTGS. A basket redo tataka ita tukona kuti mindfuls nwa kaita the major cost driver basket redo risuke at around 48,000. Because my uniforms do write a contribute to about 25% increase in basket value. If you talk about some my incomes, I record the moment. She chat me and say, I'm going to go to the market to get my fees. This stationery is a carry my box. To go to the market to create. I talk about some of the carry my calf.
Manoongorora nyaya dzezve upfumi vakazvimirira masvingo vapato nzvuma vanoti dzese izvi zviri kukonzerwa nemamiriro eupfumi hwenyika hwaenda kumawere
miro chakaitika muekonomi yedu tichitarisa mamiriro zvakaita mazuva ano tichiona kuti mitengo iri kukwira zvichienderana nemarets edu haisi stable mari yedu mumabhanga tinonzwa bhanga guru renyika richiti marets akadzika mukaenda kumabhengi 100 US inenge ichitorwa se 11,000 mukaenda kuparayo market is times to that amount tiri ipapo tichaisa kuti mari inohorewa naticha takwanisa kuzogara kuchikoro inge iri 20,000 chikoro chaicho chaicho kuti mwana wake ari kusekondari aende paday school anobhadhara 19,000 zviri kurayira kuti somunhu waticha mari iyo ichamukwanira kuti akwanise kutenga chikafu chake hembe dzake nekubhadharira mwana kana ane vana vatatu vachaita sei tinozviziva isu tichikura kuti maticha kudhara munhu waishamisira asi mazuva ano zvira zvati omei mari yedu iyi yakudhipirishieta ndo chokwadi chiripo
sangano rinopa yambiro munguva dzezara refirmen early warning systems network kana kuti fusenet rinoti vanhu vazhinji vachashayiwa chikafu nekukwira kuri kuita zvinhu munyika vefusenet vanoti zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa chingwa hupfu nyama mitero yemvura nemagetsi zvakakwira nezvikamu zvinotangira pagumi kubva muzana 10% kusvika kumakumi maviri kubva muzana 12% pakutanga kwegore zvimwe zvezvikoro zvine vana vanonogarapo zvakaita segokomere pamushana zimuto nezvimwe zvakawanda mumasvingo zvakakwidza mari zvakanyanya zvinonzi nevabereki zvavaomesera ndakamira studio 7 masvingo ndiri Godfrey Mutimba.